zvino hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe nokuti maiva mamiro nerongo zvokuti ezvinezvi nyika yaenda kumawere anomboda kunyeperai nokuti ezvinezvi vanhuka havana kubatana tasaimuone kuti vanhu vanongosungwa vachingoharaswa vachingoita vanhu havabude mudzimba kuti vakomplaine kuti zviri kuitika izvi handizvinobva zvavanoda vanoramba vakanyarara vari mudzimba vachitya masoja nemapurisa zvino tikadaro so nyika yacho haimbofa yakaita zvakanaka
imi sokufunga kwenyu chii chingaitwa apa
government haifanirwe kucreata opposition yainoda makambozviona kupi imi makamboona government inozvicreatira opposition
sei muchidaro vamapfumo sei muchidaro
opposition kandichamisa ka kana makucreata vana kupe just because muri kuvapa mari muchiita muriuda kuti nyika ifambe pamberi munhu ane vanhu ndichamisa zvaaine vanhu totaurirana naye toona kuti totsvaga way forward nemunhu ari popular ane vanhu zvino tikada kushandisa vanhu vasingazivikanwe nevanhu hapana chinofamba ende kuba kwakanyanyisa munyika zvakaza zvinorwadza vanhu vazhinji kuri kubiwa hakuna zvekutamba mukadzi uya 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 akabatwa negold uya takanzwa kuti akadzoserwa kubasa gold yakambenge iri yani chii chiri kuitika munyika yevanhu zvokuti munhu anobatwa negold achida kunotengesa samwe mozopedzira nza zvaasungwa aregerwa atopiwa chigaro chake bek kubasa kwake zvinoshanda here ezvinozvi tiri kunzwa kuti mabielections hazvanze ari kuda kunzi achaitwa vada kungoisa vanhu vavo chete munzvimbo dzacho izvozvo saka nyika inofamba here zvinhu zvakadaro izvozva nyika iye zvinezvi isusu patiri pari vakaa tichiona haina government tarisai muone kuti 40 years dzatapedza idzi hapana chataita ndanganga ndiriko kumusha uku ndakapedza 4 months ndiriko mabuilding akangoita zvakanga angoita iye zvinezvi zvakutoita fanika like an old western town vana Harare vaivai kuti unotosvika uchisungirira hosi banze wozopinda musaruni hakusiriko hazvisirizvo zvatinoda tiri kutsvaga development yekuti vana vedu vagovao nefuture vana vavo vagozovao nefuture
saka hamusi kugutsikana nemapata anopikisa
havana mazino ndinotaura nachamisa every time ndinotaura naye ndinotaura naye ndichimubvunza kuti naichamisa kana muchiona imimi vanhu vanenge vanasikara nevasikana vayo vachisungwa vachiitwa zvavanoitwayo vanhu vasingabude mudzimba chii chamuri kuita muri kurwa hondo ipi vanhu vanofanirwa kubuda mudzimba varatidze kuti zviri kuitika izvi havazvide zvino kana vachiti vanhu vanenge vachirwira muri kuona kuti ava vanhu ndo vari kurwira chokwadi chemunyika medu movaregera vachiharaswa vachiitwa zvavanoitwa imi makangogara mudzimba muri kuda rusununguko here ende hakuna youth yacho yakaora chamisisana kamutaura ndikati youth yenyu yakaora hatimbonzwa kana anything chavanotaura against vana munangagwa kana kuti vari kuitawo something aiwa vanongoramba vanenge vangoti zii ndo zvinoita youth izvozvo ndakamuudza ndikamuti chamisa tarisawo nezviri kuitika kurussia ndo inonzi opposition chiri kuitika kuuganda mufana mudiki diki mwana mudiki uya anonzi waini uya ari kuratidza resistance ndo inonzi opposition zvino opposition kana muchingoti hanza isisu we are a peaceful organization naivavava muri kuita peaceful naivava
vachamisa vakapindura here vakati chikwa muri pamusoro penyaya dzamakava kudzaidza zvikuru sei
ndinotaura nave every time hanzi tiri kuita something mukanya saizvozvo hatiri kumhanya mhanya pane zvichaitika but takamirira ka kuti tione zvichaitika zvii hatisati tambomudzwa chamisa achitaurira munangagwa kuti anonzi akatenga ndege mari yacho akaiwanako saka muri kutadza kubvunza zvinhu zvakadaro izvo muri opposition yerudzii munomubvunza kuti ko nai purezidendi zvamakatenga ndege mari makaiwana kupi zvino mukangoti zii chii chinofamba vanhu havasi united vanhu vakapesaniswa
chii chamunofunga kuti chingaitwa kuti zvinhu zvitwasanuke izvi
vanhu vanofanirwa kupiwa mukana wokuti vataure zvido zvavo vasanyimwe freedom of speech freedom of expression freedom of movement inodiwa muzimbabwe
dene kuchinzi munowana mukana wekutaura kuti vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika ese muzimbabwe mungavati chii mungataura chii kwavari
vanofanirwa kutsvaga way forward vabatani unity ndo inodiwa munyika kuti tivake nyika ngatirege kupesanisa vanhu ndo chinhu chikuru chaipa muZimbabwe kuzi vanhu havana kubatana vamwe havatomboziva chinonzi freedom chii vanhu vanofanirwa kubatanidzwa vanhu vabatani wova nechinhu chimwe chete chekuvaka nyika.